Mwaka uno mvura yakanonoka kutanga zvikuru, asi paine dzimwe nzvimbo dzakawana mvura muna Oktobha. Vamwe varimi vakadyara nemvura yemuna Oktobha vakazowedzera nemadiridziro, apo mvura yakatora nguva refu isati yadzokazve. Vamwe varimi vane madiridziro vakaramba vachidyara zvirimwa zvavo, asi vamwe vakange vonetseka nemvura yange yopera mumadhamu, mabhoho nenzizi zvanga zvava kukonzera kushomeka kwemvura pazvirimwa zvavo.
Ko, chii changa chopa kuti nzizi nezvibhorani zviite mvura shoma?
Nzizi, madhamu nemabhoho, mvura yakange yokasika kupera pamusana pekukwira kwematemperatures kwainge koita kunze, uko vanoongorora vakaona kudziya uku kwakakwira ne5 kusvika pa18%.
Nemamiriro akaita zvinhu, muri kukurudzira varimi kuti vaite sei, Maijiti?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi ngavadyare mbeu dzinokasika kuibva kuitira kuti dziibve zvichienderana nezviri kutaurwa nevezvemamiriro okunze kuti mwaka uchaita mupfupi kutiwo varimi vakwanise kukohwa.
Ndezvipi zvirimwa zvamuri kukurudzira kuti varimi vange vachidyara?
Varimi ngavadyare mapfunde, mhunga nezviyo zvakakwedzerwa nokuti mbeu idzi hadzidi mvura yakawandisa. Varimi ngavadyare masunflower, mufarinya, mbambaira nezvimwe zvirimwa zvisingade mvura yakawanda uye zvinozoramba zvichikura nyangwe mvura yaenda, uye zviri zvirimwa zvinopa utano nekupedza nzara uye zvisingadhure pakurima.
Chii chamuri kukurudzirawo varimi kuti vaite kuti vasarambe vachiita matambudziko kana mvura yaramba kuturuka?
Zvakanaka kuti varimi vanowana mari vacherese mabhoho, kuvaka madhamu madiki, kunyanya vane nzizi dzinopfuura nemunzvimbo dzavo, kuitira kuchengetedza mvura yokurimisa kana yezvipfuyo panguva isinganaye.